Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vateereri. Tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wesvondo kukadzi 23/2025. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mfanganya huye, ndiri muWashington DC ndichiti, hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komiti yeparamende inoona nezvevashandi nemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu yotanga urongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri riri pamusoro pemudyandigere wevashandi vehurumende. Vezvemweya votambira nemufaro urongwa hwemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump wekuumba ofisi yezvechitendero ichange ichishanda iri kumuzinda weWhite House. Makundano enhabvu eCasolaga Premier Soccer League emwaka uno ari kutanga musi wa 1 kurume vanofarira nhabvu vachikurudzira kuti mari inobviswa kuti munhu apinde munhandare idzikiswe. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Komiti yeparamende inoona nezvemabasa, vashandi nemagariro evanhu akanaka inoti kutanga mangwana ichange ichipinda mumatunhu ose emunyika ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri ruda kuitwa mutemo riri pamusoro pemudyandigere wevashandi vehurumende. Mutemo uyu unotarisirwa kuumba homwe yeState Service Pension Fund iyo inozobatsira vashandi vehurumende nemari pavanenge vasiya mabasa kana kufa. Komiti iyi yakazivisa kuti yaumba zvikwata zviviri zvichatenderera nematunhu ose gumi enyika. Musangano wekutanga uchiitwa kuLupane Community Hall kubva nenguva dza 11 mangwanani kusvika nenguva dza 1 pm masikati. Musi wechipiri hurukuro idzi dzichange dzichiitirwa kuPlumtree paTMB Plumtree Town Hall nenguva dza 11 mangwanani kusvika nguva dza 12. Nemusi wechitatu chirongwa ichi chichaitirwa kuBulawayo kuNketa Hall nenguva dza 9 mangwanani kusvika na 11 mangwanani. Nemusi wechina chirongwa ichi chichaitirwa kuGweru kuMutapa Hall nenguva dza 11 mangwanani kusvika 12 masikati. Chirongwa ichi chichapetwa nemusi wechishanu kuRimuka Hall kuKadoma kubva nguva dza 11 mangwanani kusvika 12 masikati. Vari kuronga zvirongwa izvi vakazivisa zvakare kuti havasi kuzobvumidza vanenge vakapfeka mbatya dzechiuto kana dzezvematongerwo enyika. Zvichitevera mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti hurumende yavo ichaparura chirongwa chekupa zvidzidzo zvechizvino zvino zvemakombiyuta kune vechidiki vemunyika. Dzimwe nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hadzione kuti chinobatsira vechidiki vose munyika sezvo dzimwe nzvimbo dzisina magetsi. VaMnangagwa vakaudza vechidiki vaive pamhembero dzezuva revechidiki kuBulawayo nechishanu chapfuura kuti chirongwa ichi chichabatsira vechidiki vanosvika 1.5 million uye vachange vachishanda nenyika yeUnited Arab Emirates. mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Chinogurongo chiri chirongwa chakanaka kana tichizoti sura mangwana totarisa shure kuona kuti zvapromisa kuti zvinoitwa zvaitwa here nokuti hazvina kutanga nhasi kuwa zvivimbiso. Asi ramangwana hatizonzwi kuti zvaitwa here. Zvekare tikatarisisa isu ufumi hweZimbabwe ike zvino kuti ufumi hweZimbabwe ike zvino huna mabasa acho here ari kutrenirwa vana ivava vari kuzonzi vari kutrena, kana kuti ufumi hweZimbabwe ike zvino hunotoda munhu unodzidza kugadzira basa rake iye pachake chete, kwete kuti munhu unozonzi tomutrena kuti aite zvakati kuti agozokwanisa kuwana basa, iro basa racho kusina, makambani achitovhara. Toshaiwa isu kuti vanhu ivava vanotrenwa vanozondowana mabasa kupi? Ufumi hweZimbabwe ndizvo zvahunoda here kuti toramba tichitrena vanhu vanondotsvaka mabasa? Isu tinatsoziva kuti mabasa hakuna. Isu tinatsokuona toga kuti makambani mahombe mamwe ari kutovhara, pamwe chete nokutodzinga vamwe vanhu nokuti bhizinesi harisi kunatsokufamba zvakanaka.
Zvamira zvakadaro, zvii zvamungawane muchitaurawo zvingaitwa nyanya kune vechidiki sezvo imwe muri muzvinafundo? Zvii zvamaona muchionawo imwe muno muAmerica nekune dzimwewo nyika zvingabatsira nyanya vechidiki pamusoro pemamiriro akaita zvinhu pari zvino?
Tose ngatiise musoro pamwe chete titarisise dzidzo inozokwanisa kuti umwe nomumwe wedu unotsvaka basa akwanise kugadzira basa rake chete. Zvekare dzidzo iyi ngaisava dzidzo yekuti munhu adzidza waakumhanyira mumaguta. Makato zara nechekare navanhu vanenge vachitambura. Tadii isu kuti dzidzo yedu yose yatinenge tichiita ikwanise kuti munhu akwanise kugadzira basa rake neravamwevo kwaari ikoko, nokuti ufumi hunenge hukasimbira kumisha uku. Hukasimbira kumisha ufumi uku ndo hunozokwanisa kusimudza maguta, kwete kuti tose isu timhanyire maguta. Maguta acho, mabasa acho haamo. Ko vari kumusha uku vakakwanisa kuitirwawo zvinhu zvavo ikoko zvavanenge vachitirina ikoko, zvingava kana zvimwe zvemibato yamavoko chaiyo chaiyo, kuti vanoda kutenga madoor frame, mawindow frame, mahardware ayaya zvogadzirirwa kumisha ikokoko. Vanokwanisa kubika magetsi nezuva zvoitirwa kumusha ikoko vachipfura simbi dzavo kumusha kunova ndiko kuna vanhu vakawanda ruzhinji rweZimbabwe. Kukuravo ikokoko kwoitawo masmall town ikoko achikura ari ikoko. Tisaita dzidzo inotinha vanhu kubva kumusha kuenda maguta. Maguta hamuna mabasa, maguta ndo munotova nenhamo dzakawandisa dzatinoona vanhu vachirara panze. Saka ndiona sokuti isu tingatrena hedu vatinotrena, asika ngatizive kuti ivava vatinopa dzidzo iyoyo ndo vaya vanozotiza munyika imomo vachaiwa mabasa voenda kune dzimwe nyika vondoshandisa ruzivo rwavo ikoko.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakave mutungamiri wekutanga kuumba hofisi itsva yezvechitendero munorondo yeAmerica. Hofisi iyi ichange iri kumuzinda weWhite House uye ichange ichitungamirwa namufundisi Paula White Kane, ichishanda nezvitendero, masangano emunharaunda nemakereke mukusimudzira dzimuri dzemuAmerica nekuchengetedza rusununguko rwezvitendero. Vamwe vechitendero vanoti vari kufadzwa nekuparurwa kwehofisi iyi sezvo nyika yeAmerica yanga yaenda kumawere. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mufundisi uye vari mutungamiri wesangano reConcerned Family amai Fortunate Hove Cooper.
Nyaya yekusarudzwa kwamai White semufundisi muWhite House ndinoona iri nyaya yakanaka, pakuti chiga chinoshamisa kuti zita raMwari ridaidzwe panzvimbo yakadaro, nokuti zvanga zvisingaitiki munguva yapfuura shoko ramwari raingopiwa mukana pakunamata pakugadzwa kana pane dzimwe nguva kwete kuzivikanwa kuti kana toda zvokunamata tinoenda kuofisi iyo iya kutungamirwa naPaula White. Saka chiga chinofadza kune vorutendo kuti kunzwikwa kweminamata kuti chinhu chakadaro chingatoitika.
Zvii zvamungada kuona zvichigadziriswa muofisi iyi?
Ofisi yakanakira kuti nguva dzatiri kurarama onai moto, mvura dzinongofashama zvakawanda, vanhu vari kushungurudzika kuti ofisi iyi idzore munamato muzvikoro, vanhu vasununguke kuparidza evhangeri vasingatyi kurohwa, nokuti tinawo mamwe maitikiro atakaona munguva yapfuura vanhu vachidzingirirwa kana kurohwa vanoparidza vhangeri pajekerere. Zvinoreva kuti izvo ruremekedzo rwevhangeri rwanga rwava rushoma muno muAmerica. Saka chinhu chinofadza kuti pane rukudzo kuzita ramwari, saka vanhu vanowana kwekuenda uye tinotarisira kuti ofisi iyi ibatsire vanhu zvikuru kuti vazive kuti kuna Mwari, nokuti Bhaibheri rinongotaura kuti yakaropafadzwa nyika ina Jehovha saMwari wayo.
Tinoona kuti vamwe vanga vari kuchema chema vachiti zvinhu zvakadai semabhaibheri zvanga zvadziswa mune zvimwe zvikoro zveimo muno muAmerica. Mungawana zvinhu zvakadai zvichidzoswa here?
Ini ndinotarisira kuti zvinofanira kudzorwa, nokuti kubviswa kwebhaibheri nemunamato muzvikoro onai zviri kuitika kuvana vazokudzwa vasingazivi kuchinhu chinonzi kutya Mwari. Tinotambudzika tichitarisa kuupfuurana muzvikoro, tichitarisa mamwe maitiro netsika dzisinganzwisisiki dzaisavapo kare. Zvinova kuti zvinhu izvi zvakauya nokuti pakaita suo rakavhurika rokushayikwa kwaMwari mundangariro dzavanhu o dzevana vedu vachikura. Saka tinotarisira kuti izvo pamwe ndiyo mhinduro kunyaya yokuti vana vanotsamwa vachiuya nepfuti vachipfuura vamwe, zvinhu zvinoitika zvokurwisana kwevana, vamwe vana vachizozvisungirira nokuti vanenge vachisveveredzwa nevamwe vana nokuti hapana chinotsiura ndangariro. Saka tinotarisira kuti pachava neshanduko.
Avo vange vari mufundisi uye vari mutungamiri wesangano reConcerned Family, amai Fortunate Hove Cooper, vachitaura nesu vari kuCalifornia muno muAmerica. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo, kana kuti Youth Forum, icho munopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Kwa chewe chidiki chesondo reka reka chamunopiwa neni Taboka Ncube ndirimu Washington DC. Nasi taita rombora kanaka tine urukuro nava Trimo Chiwanda, avo vanava wechidiki arikushandira kuSouth Africa asi vari chizvarwa chemuZimbabwe. Ngatinzwei vachitsanangura mamwe ematambudziko arikusangana nevechidiki varikushandira kunze kwenyika.
Chokutanga, mabasa munyika muno ndo chikuru chakanyanya chekuti unobva so far like inini my parents vakaspenda mari yakapfuura kuziende kuchikoro, kuti chokuita pasi sino ndinge kuinda sinema indachira mamajiji akavhara. Hakuna mabasa kusanika yekwe chikuru inika yakanaka yakasungika pazvinhu pachitoko mabasa hakuna mabasa takusikotikidza kupinde kuSouth Africa. Chapinda kuSouth Africa kwacho zvino zvinobva zvaoma.
Muri kuSouth Africa ikoko, tingati zvamuri kubata kana kuti zvamuri kushanda zviri kuenderana here nedzidzo yamakaita?
Zvakatosiyana zvachose, totally different, but chinenge chisina option. Chinotikonzera kudaro ndechekuti sometimes mapepa atinenge tinawo haatibvumire kuti tinge tichishanda mabasa. So far like mapemits akaiswa pahold, mapemits asati abuda, saka hakukwanisi kunge tichishanda mabasa atinga takadzidzira kuZimbabwe. Saka tinenge tava kungoita yese chamukainya, hatina kana choice.
Nde api mamwe emabasa arikuitwa neve chidiki vakabva ku Zimbabwe vaine dzidzo yavo ekungobata-bata mamwe acho nde api?
Vazhinji vedu tiri muconstruction. Construction yatakatodzidza tava kuno kuti chitinha ichi chinonzi size yakati. Kana uchimixa dhaka unomixa nenzira dzakaita sei but asiro basa ratikadzidza iroro. Then mamwe mabasa zve ariko ndeekudhiraivha marori. Kumarori kwacho uku kwakutonetsa futi zvizvarwa zvemuno munyika pandainga tichigara zvinga zvava kuti aiwa marori ndeedu makambani ndeedu saka dzokerai kumusha saka zvinenge zvakaoma. Asi construction nokuita magarden boy nokungochaira chairavo zvimwe mabasa ari pasi marestaurant ndokwata takambotsigirawo tiri but hakuchisina kunaka zvachose.
Shuviro yenyu ndeyekuti nyaya ingagadziriswa sei?
Chatinongokumbira ndechekuti vakuru vari kumusoro kwedu ngavasabvumira kuita musangano muHarare chete kana kuti kumadhorobha akati kurei. Ngavamboendawo kumadhorobha madiki vachidziradzira kusvika kumamisha. Kana vakaona the way how we are suffering, I think vanogona kuchinja maitiro, vanogona kugara pasi sehurumende yedu yatinoda. Vosiya zvimwe zvinhu zvizhinji zvematongerwo enyika, vomboita development yenyika. Because it's so far, izvezvizvi nyaya inenge ichingofamba kana kuri kunzi kunyika yetedu yekuzimbabwe, vanenge vachingotaura everything chavanenge vachingobata kana everything chinenge chingova maringe nematongerwo enyika.
Tikuona kuti vechidiki vakawanda munyika vava kutorawo zvinodhaka. Mungati izvi zviri kukonzerwa nei?
Zvinokonzerwa nokushaya zvokuita, vanhu havana mabasa. Kungotora vanhu vari
kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita navatrimo chiwanda vanova wechidiki anova chizvarwa chemuzimbabwe chava kushandira kusouth africa. Tinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndinitavakanuve ndiri muwashington dc.
Tinotenda Taboka nekutipa chirongwa chevechidiki. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunopiwa na Evans Zenenga we Studio 7.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba. Jesu simba rangu, simba rangu, Jesu simba rangu, unodipa simba.
Nokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chenyu chechitendero chesvondo rega rega. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nhasi tine muteereri akaita mubvunzo unoda vafundisi vatibatsire. Titange nekunzwa mubvunzo wavakochi baba tozonzwa mhinduro dzavafundisi.
Pastudio Station makadi, ini ndine mubvunzo ndakanangana namadzimai. Ndinoziva mubhaibheri munotaurwa nezvekuti mune mhandara, mune vakadzi vevanhu, mune chirikadzi. Zvino masingu magazi manje ari kumazuva ano akazara muchechi yavo kana kuti ava 75% vazhinji masingu madhazi vanenge vari muchechi vachimiramira. Tikangobvunza kuti pachina macho kana kuti pachitendero chisoko ramwari vanoiswawo papi, vanoiswa papi pakuti kudyidzana kwavo namwari uye nyaya dzewanano vanoonekwa sei? Ndatienda mukandibatsira zvichandoitwa vasikoti baba.
Takumbira mufundisi Gladman Kapfumvuti veMethodist Church vatibatsire nemhinduro kuwai iyo. Pindurai zvenyu mufundisi.
Ndinotenda zvikuru kupuwa uyu mukana wekupindura mubvunzo mukuru kwazvo kwabvunzwa nababa Scotch wekuti avo vanenge vasina kuroorwa vanomira papi pachitenderi kana kuti pakunamata. Mhindo yangu yekutanga ngeyekuti pasoko ramwari rinobva kuna John 3 verse 16 rinoti Mwari wakada pasi kwazvo ndizvo akapa mwanakomana wake kuti ani naani anodayira kuna iye haazofi asi anowana upenyu usingaperi. Munhu wese hazvina mhosva kuti imhandara here, hazvina mhosva kuti mudzimai akaroorwa here, hazvina mhosva kuti ishirika dzere hazvina mhosva kuti imvana here kurewa single mother vese vanodiwa ndimwari ndopatingatangira ipapo pechipiri tanangana ne vendingati mvana kana madzimai akamboroorwa kana kuti madzimai akangoitiswa pamwiri asina kuroorwa pevanomira ngepapi muchechi mubvunzo mukuru nokuda kwokuti naiye mupostori Paul akaedza kubatsira sangano renguva yake pamubvunzo iwoyo munozviona izvi kuna vakorindi vokutanga chitsauko chechinomwe paverse 8 nepaverse 9 ndinoda kuverenga panoti ipo paverse 8 asi ndinoti kuna vasina kuwana nokushirikadzi zvakanaka kuti mugare seni mboso po anga asina kuroora hata hazvina kushata apa kuti mugare seni saka munokwana muchechi munokwana muchitenderi ndozvitaura mboso po apa oendera mberi pavhesi 9 unoti asi kana vasingagoni kuzvidzora ngavawane nekuti zviri nani kuti vawane pakutsva zvinoti kuzotsva mugehena nokuti munonga musingakonisi kuzvibata saka ndopatakamira pachitenderi kuti munhu wese unokwana pamberi patenzi wedu Jesu Kristu asi uri mbana usina kuroorwa ukaona zviri kukunetsa kuzvibata zviri nani kuti utsvake kuti uroorwe ndingati ndiyo mhinduro yendingapa mazita
tinotenda mufundisi Kapfumvuti vekumethodist church vari muno muamerica nemhinduro ndinovimba vasikochi baba mabatsirika nevateereri mose ndinovimba mabatsirika nemiwo ndokutendai kunge mange muri muchirongwa ngatisanganei zvakare svondo rinouya ini ndini Evans Zininga ndiri muwashington dc
Tinotenda Evans. Tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teerera izve kare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Makundano enhabvu eKasolaga Premier Soccer League emwaka uno ari kutanga musi wa 1 kurume. Vanofarira nhabvu vachikurudzira kuti mari inobviswa kuti munhu apinde munhandare idzikiswe. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutungamiri weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti madhora matatu anobhadharwa nevanopinda kunoona nhabvu vachigara munzvimbo dzakachipisisa munhandare imari yakawandisa kuruzhinji rweZimbabwe. Vanoti vari kunyora tsamba kuPremier Soccer League kuti vakumbire kuti mari iyi idzikitswe kusvika padhora rimwe chete rekuAmerica vachiti kana zvaramba idzikiswe zvayo kusvika pamadhora maviri.
Saka ndinoona vakaderedza muripo wavo wekuti vanhu vaone bhora vanhu vanogona kuzara zvakare munhandare dzebhora idzi.
Imwe nhengo yesangano iri vaHwanda Gombera vanoti nhabvu yemunyika inofarira kubhadharwa dhora rimwe chete kunyange panotamba zvikwata zvine mukurumbira zvakaita seDynamos neHighlanders. Vanoti PSL inofarira kuve yakadzidza kubva mumakwikwi embada Diamonds Cup kuti nhandare dzinozara sei kana nhabvu ikaita dhora rimwe chete kunoona. Muongorori wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati veCake Sports vanoti mamiriro ezveupfumi munyika haatenderi kuti munhu aburitse mari inoita iyo madhora matatu kuona nhabvu yakadzikira seiri kutambwa munyika pari zvino. Vanoti mari iyi inofarira kudzikiswa nekuti pamusoro pazvo veruzhinji vachada zvekare mari yokufambisa kuenda kudzinhandare pamwe neyekudya kana vapinda munhandare.
Mambiriro eupfumi hwenyika anobata homwe dzavazhinji. Vobve vachikonewa kusvika kudzinhandare kunyangwe miripo yokupinda mudzinhandare hayo ikange yakadzikiswa. Panodaka kuwana chokufambisa, panodaka kuwana chokudya uchinge wave kunhandare ikweyo. Izvozvo zvinobva muhomwe dzinenge dzakadukupika.
MuZimbabwe vatsigiri venhabvu vari kuenda vachiita vashoma nevashoma kudzinhandare mwaka wega wega nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kuoma kwezvinhu mune zveupfumi uye kudzikira kwemhando yenhabvu yave kuonekwa munyika. Kunyange mitambo mikuru inosanganisira zvikwata zvikuru zvinoti Caps United, Dynamos, Islanders kana FC Platinum yave kutadza kuunganidza vatsigiri vanosvika kuzviuru gumi chaizvo, kuchitiwo imwe mitambo yePSL inototadza kukwezva vatsigiri vanosvika chiuru chimwe chete chaicho. Asi vaimbove mukuru wekumahofisi eDynamos vaJonathan Mashingaidze vanoti vateveri vemutambo wenhabvu havasi kudzingwa nemari pagedhe, asi nekuti kunze kwemutambo wezuva iroro hakuna chimwe chinenge chiriko kunhandare chinokwezva vanhu.
Unoona kuti izvo mustadium uko nguva dzakawanda kunenge kusina kana zvinenge zvichiitika kusvika 3 o'clock. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vapedzisire vati isusu kuzandigarako kumba tiite zvimwe ondione zvimwe kudaro maiwana kuina majuniors kuine vasikana vanhu vachitamba.
Aimbotambira Seko United uyezve akamborairidza Dynamos Big Boy Mawiwi anoti nhabvu yeve chidiki yaitambwa kare inofanira kudzorwa kuvaraidza veruzhinji pavanenge vakamirira kuti mutambo wezuva iroro upinde mudariro. Asi aimbove munyori mukuru wechikwata cheCaps United vaWellington Chando vanoti uori unosanganisira kutengeswa kwemitambo hwanyanya zvekuti vatsigiri vemitambo vari kuona pasina chekuendera kudzinhandare.
Kuti zvatakuona mazuva ano kuti vanhu munoenda kubhora muchiziva kuti its obvious team iyo iri kubuda ne3 points sezvataitika season yatabuda maiona kuti zvazviri pachena zviri pachena chaizvo kuti choko mumwe chachakawandisa mubhora redu zvazviri pachena chaizvo saka hazvinakidzi zvinoda kuenda kubhora uchiziva kuti kune makwikwi.
Vamashingaidze vanoti PSL haisi kuita zvakakwana kushambadza mitambo yayo.
Vanofanira vachidya zviitiko zvinoitika between Monday nemusi webhora zvinoita kuti vanhu vangu vachifarira kuzoenda kuona bhora. Samunga munoona dzimwe nyika kana ari magames mitambo yamatowns zvomanini kwaba mateams angadai ari mahombe ari madiki. So ndorese inge chingozi nyaya yekuti zvakuti musi wesondo nebhora hombe.
Asi mutauriri wePremier Soccer League Muzvare Kudzaibare vanoti vari kuita nepese pavanogona napo svondo rega rega kushambadza mitambo kusanganisira mumapepa nhau pazvivhitivhiti nepamadande mutande. Vanoti zvikwata zvinofanira kuitawo nepese pazvinogona kuwedzera kushambadza mitambo yazvo kuti zvikwezve vatsigiri venhabvu vakawanda. Chikwata cheSimba Bhora ndicho chakatora mukombe wePSL mwaka wapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Komiti yeParamende inoona nezvevashandi nemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu yotanga urongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri riri pamusoro pemudyandigere wevashandi vehurumende. Vezvemweya votambira nemufaro hurongwa hwemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump wekuumba hofisi yezvechitendero ichange ichishanda iri kumuzinda weWhite House. Makundano enhabvu eCasolaga Premier Soccer League emwaka uno ari kutanga musi wa1 kurume. Vanofarira nhabvu vachikurudzira kuti mari inobviswa kuti munhu apinde munhandare idzikiswe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndini mu Washington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazomuhle ku Studio 7 ngesonto mhla ka 23 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kungaba kabili ukuthi yena ufuna ukuthi umhlaba ukholwe ukuthi hayi yena ubengafuni kodwa uceliwe wancengwa.
Abasekeli bakamongameli Mnangagwa lokhe besithi kumele eqhelise umbuso wakhe lanxa yena esithi akasoze akwenze lokho.
Engumfana kamgabe nje amthumayo ukuthi gijima uyelelale lokhuyana akulanto nje lenye esikileyo phakathi kwamnangagwa lomgabe.
Abalwela amalungelo entatheli zindaba basola ukwetheswa komunye wabo amacala uBlessed Mhlanga. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa lokhe besithi kumele eqhelise umbuso wakhe lanxa esanda kugcizelela ukuthi akasoze akwenze lokhu. Mnangagwa utshele abahleli bezindaba ukuthi uza kwehla embusweni ngo-2028 lapho kuphela khona isikhathi sakhe esivunyelwa yisisekelo sombuso welizwe i-Constitution. Kodwa abasekeli bakhe ababuthane eZimbabwe International Trade Fair koBulawayo emkhosini wokunanza usuku lwabasakhulayo ngolwesihlanu bebehlabela ingoma ezithi ngo-2030 uMnangagwa uyabe elokhe ekhona. Sixoxa lengcwethi kwezombusazwe uDokotela Jethro Mpofu.
Kungaba kabili ukuthi yena ufuna ukuthi umhlaba ukholwe ukuthi hayi yena ubengafuni kodwa uceliwe wancengwa kumbe wabanjwa ngamandla ukuthi aqhelise. Kwenzeke futhi ukuthi indoda yentana ebikhuluma le ntatheli izindaba ikhuluma lama editor ngumuntu oseyethukile osetshayela uvalo osebone kunye thina esingakakubona. Ngakho yona leyana indaba ingachasisa ukuthi kungabe kunguyele osethe ibutho kalingene ebantwini libonisa amandla kumbe labana abathi angaqhelisi yiba sebethe uyalibona ibutho siza kuluma ngamazinyo. Ngakho-ke nhlangothi zombili konke kusho ukuthi kukhona okutshaya amanzi njalo kukhona okunuka santungwana. Sengathi kukhona osokonakele ngoba nxa kunuka santungwane yikuzwa amabutho sesenza ama-press conference ekhuluma lo mphakathi le nkulumo ezinjengazomziyane zabogeza lezakhe uMnangagwa. Kodwa ukubona inganunu emgwaqweni, inganunu esitaladeni kuyabe sokunuka santungwana, sokukhona okufileyo sokunuka, sokukhona sokwenzakele vele. Inganunu ayibonakali ebantwini, ingumhlola. Xa ibonakale iyabe ithwelwe ngenye inqola idluliswa isiya kwenye indawo lapho eyabukiswa khona. Xa izihambela yona la mabutho ahlomileyo sokulabo maquphuna kuyabe kungasalunganga, kusengumhlola sokuyiyo imfa yakhona ehlolwayo.
UDokotela Jethro Mpofu yingcweti kwezombusazwe njalo ufundisa eWits University kwele South Africa. Abalwela amalungelo entatheli zindaba sebesole ukwetheswa komunye wabo uBlessed Mhlanga icala ngamapolisa. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi badinga umhlanga ngoba wephule umthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. Umhlanga usebenzela iphephandaba le-Newsday. Ukudingwa kwakhe ngamapholisa kuza ngemva kwengxoxo ayenze lowalwa impi yenkululeko njalo elilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Blessed Geza. Yena othi umnangagwa kumele esuke embusweni kathesi ngoba ukhohlakele. Sikhuluma nje uGeza laye udingwa ngamapholisa emethesa icala lokuthuka umnangagwa. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe njalo eyintatheli izindaba uDokotela Mthulisi Mathuthu.
Iqiniso lingani liyahlupha ukulikhuluma eZimbabwe kumbe nje ukwenza lokhana singathi yoku-exercise amalungelo akho elizweni abe ebhaliwe ekusisekelo sombuso ukuthi umuntu lo muntu ulale ilungelo lokuveza imibono yakhe ngendlela imumumo weZimbabwe ayibona ngakhona le ndlela elizwe libuswa ngakhona. Abantu abakhuluma kanjalo kabafunakali.
Vakhona abathi uMongameli Mnangagwa ungumbusi omubi ohlukuluza abantu oyephula amalungelo abo ngendlela eyayisenziwa ngumgabe. Kodwa yena nxa ezivikela kanye labasekeli bakhe bathi hayi akunjalo, uMnangagwa uselethe umbuso okhululekileyo eZimbabwe wagxilisa lamalungelo kaZulu. Uthini ngalokho?
UMnangagwa uthe engena embusweni ngo-2017 ehluthu nombuso kumgabe. Kulento enye engazange ayifihle ngokuthi lento yokuthi yena umntakamgabe engasho ukuthi umgabe uyamzala. Esithi uyamlokhu emhlonipho umgabe is a father figure to him. Okutho ukuthi yonke into eyisenziwa ngumgabe la yube khona. Usebenze ehofisini kamgabe waba ngusekretari wakhe beseMozambique wabuya elizweni waba nguminista we-intelligence kodwa engumfana kamgabe nje amthumayo ukuthi gijima uyele lalelale luyenze lokhuyana. Akulanto ngisho lenye ehlukileyo phakathi kamnangaga lomgabe.
UDokotela Mthulisi Mathuthu uhlaziya ezombusazwe njalo uyintatheli zindaba.
Zimbabwe!
Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Yanamela kusigaba sabatha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Prosper Ntini wenhlanganiso yeZimbabwe Youth Alliance ngemva kokuba kunanzwe usuku lwabatsha ngolwesihlanu echaza indubo ezihlangana labatsha.
Siyajabulisa ukubona usuku lwabatsha belikhumbula ukuthwala isikhumbuzo nje kulilanga elilwalelela namhlanje. Siyajabulisa lokho. Maybe sokungasivelela amathuba amanye nje angabe bengasinikeza wona mhlawumbe umsebenzi mhlawumbe yini mahlangane nezinkokheli zesiketeyo okwamanje. Masithi siyakubhekisisa ngezinsuku zamanje njengoba i-youth la kayibona ukuthi iphila kanjani yabo. Hayi kona kuyajabulisa, ngiyabonga kakhulu. Lami kuyangijabulisa ukubona abakhulu abasithethe kuyibona abayenza le ntimbi besihlanganela besenza imibuthano efana naleyo.
Ye, kodwa olunye udaba olukhulunywe ngalo kakhulu ludaba lezidakamizwa. UMongameli Mnangagwa esithi yena abatsha kabachiyane lezidakamizwa. Ubona njani amazwi la?
Awona alright, kodwa hheyi inkinga into yamanzi asalawuleke. Isawuthi i-counseling kakhulu ukuze ngoba ngeke umuntu umtshele ukuthi ishiyana lento lokho kungena action. Kumele kube ne-something ezoyenza umuntu ukuthi kanjani ahlukane nayo. Mhlawumbe ukuze kunqande le zinto kudinga bona laba abantu abadalisa lezo zidakamizwa bavaleke yabo. Yinto engangqanda kodwa hayi ukuthi umuntu kade hayi ngomlomo nje kuthiwa yekela lokhu bese kuyekela. Hayi kungaba nzima lapho. Kodwa lona vele indawo yezidakamizwa hheyi kumanje kunzima ngoba into yamanje hheyi kunzima ayilawuleka.
Njengoba intsha iyo enengi elizweni, ubona sengathi udaba lolu lungaphathwa njani?
Yoningi kodwa incindezo sisuke isiwe khona intsha yamanje asalawuleki.
ayisa controlleni ukuze sikugweme lokhu ukuthi bathole imisebenzi abavulelwe imisebenzi emincane ama project bathole ukuthi bebe busy bezikhiphe busy kokhela kuzobanqanda entweni eziningi from kuma drugs kuzobanqanda endaweni eziningi kakhulu from ku crime ku robbery noma kuyikuphi ukugcela intsha nje bezilongo bethole imisebenzi baba busy ngemisebenzi bathola ama project bathola into abazifisayo ukuze bengacabangi izinto lezi ezinjonga lezi ezikhona manje ngoba hey sabhekane ne challenge kakhulu ende yabona ama okeminyaka ibuya nje lokho esekubona kusase kuncane kukhona okukhulu okusaza kufika ukuthi abadala vele kumanda angeke usakhona ukuyicontrol inja manje hayi sasenzima kunzima vele angeke mbonangana ngeke kwehle vele into lesikhona kusakhupho
bekuyini okufanele kwenziwe kwenze ukuthi intsha ithuthukiswe elizwe
hayi intsha mele bezilize amathuba omsebenzi ngoba ekhaya awekho amathuba omsebenzi ngaphandle komsebenzi ekhona sokumele kufakana kodwa angeke kusaqala njengakwamanye amazwe yabona ngoba ma sibhekisisa kahle kahle akasilela kwezithambi fomu ilokhu njeni emsebenzini amisebenzi ayikho yikho sokuphoxa ukuthi intsha yonke igcine isiphuma ishezama ukudinga amadlela aluhlanga kuthola ukuphila okungcono ngoba kumanje lapho esiphila khona heyi kunzima nangaphandle kwamazwe lapho esasibalekela khona ko kunzima ma ungela amaphepha apheleleyo nezinto ezigcinyaza ukuthi kube la kuleyo ndawo ukucabanga ukubuyela futhi emuva ekhaya lakho kuthele kunzima kakhulu
kuyini okokuthi kungenziwa ekhaya eZimbabwe kungenza ukuthi abatsha asebephume elizweni benelise ukuthi babuyele ekhaya
esingatshela nje ukuthi mhlawumbe uhulumende angaba nentsinto njengalenza kuthina abantu abatsha medisi singafisa nokubuyela emuva sosebenza makutha amathuba omsebenzi ayavela
kusigaba sabatsha besixoxa nomnumzana Prosper Ntini okunhlanganiso yabatsha eZimbabwe Youth Alliance exoxa laphana ekwele South Africa ngosuku lwabatsha olunanzwe ngolwesihlanu asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo silethulela uhlelo lwabatsha olibhalelisayo uJabo Kancube eWashington DC
sibonge uTabo Kancube ngohlelo lwabatsha siye kwezamasiko
sigcina amasiko wenze
kwezamasiko lokuphila kwabantu suku zonke nami njengenhlala yenza umthembo osithembayo namhlanje lenhlanhla ngoba ngilomnumzana Thandeko izinto Mkandla ukhona ngale ke eGwanda incwadi kwezamasiko esintu ngoba Mkandla sizawamukela uhlelo wa ye siyakhumbula kudala ke abafana besakhula amajaha wawuzokuthiwa ke kumele akhangkhangelwe ngomalume into ezinjalo kambe kusayenziwa yini Mkandla njengoba sibona ukuthi abafana bakulezi nsuku babangulenga nje
ye awu duke ungathola iphinde lelo ngoba sengathi kuyadanisa ngoba omalume labo sebekhanya nje bepho ngoba ngabafana ye izolo belikhuzwa ngomalume labo okukhulu ebali khalimele sibili nxa senza izinto ezingayisizo besenzela ukuthi amajaha akhule elobuntu ukuthi labo nxa sebesiba le mizi yabo izinto zihambe kahle akade sekusiya kusobela kungaba khona lapha lalaphana kodwa eqinisweni ukuthi sekusiya kusobela
singathi kuyini okumele kuqakathekiswe nxa ijaha likhula ukwenzela ukuthi abe ngumuntu osibili ebantwini
ijaha nxa likhula kumele liqalise khona egumeni lingaqalisi phandle le okunye phela kwenza ukuthi lokho ekumele kube ngamajaha kuphe kuba amavaka nje yikuthi imithetho isiyayekethiswa lapha egumeni uyacoka ungumfanyana kubuya ebusuku njeya lapha emadolobheni kuyaqoqoda kuqoqodela abazali sebeyilifeli endaweni ukuthi kuqoqode umzali ngoba umuzi ngowakhe sokuqoqoda khona okungabafana lokhu kumele labo abazali nxa bengabazali ukuhlalisa phansi umntwana umqondise umxwayise ayisuko kumzonda yikumakha yikumthatha ekhanda ukumiyekela yiko engathi mina ikumzona ngoba uzakhula ephonga ukulenga nje ubusitsho azenze lezinto ezizilayo ufice sephonga ukungena lapha ekhaya usephonga ukukhulumisana kubi lo muntu wonke izolo bekuzila khona lokho bekungenziwa umzali ngumzali kasozabe yintanga yomntana wakhe.
Ye, siyakhumbula ukuthi ngesikhathi sethu umuntu olijaha wayekhuliswa singathi ke lapha ahlala khona abantu nje nxa umuntu emdala kulawe njengoyihlo kumbe njengonyoko kwakungani kunjalo umkandla sokaya ngapho konke lokhu.
Hayi une khonokho ubambela izinto phezulu dube yiko kathabalalisa khona lokhu. Mina lawo sasikwazi ukuthi singavele siphambanise kumbe silahle inkomo kumbe sikhulume inkulumo engathi ayiqondanga sasibanjwa ngoswazi lwephande engabe ngolwani ngoba umntwana ube umntwana womuntu wonke olingana lomzali wakhe. Loko sekwaguquka kwantshintsha-ke lo hulumende-ke kulele lakithi kazange akwenze lula ebantwini wagijimela uzama jabulisa bona babasakhulayo wafaka le mthetho yokuthi umntwana ungamenza lokhu lalokhu uyabotshwa mpho-ke kubotshelo wakho umntwana ongasuta wakho-ke anti kubonile kulo mama owabhadla ekami owayejesi ongabantwana okwakuganga wagwetshwa sibili wavalelwa ekami kutsho ukuthi la uhulumende sesikhangela ngelihlo lobuntu besintu nguye laye osonela abantwana ngemithetho le etshekileyo endaweni ukuthi isakhelo abantwana isibulalela abantwana.
Ye, siyamuzwa-ke lo ngubaba uthandeko Zintimkandla ingcwethi kwezamasiko esintu ukhona ngale-ke eGwanda. Sibonge kakhulu umkandla ungadelelwa kusasa inkosi yethu.
Ngiyabonga jaka lakithi ngiyabonga mvelase ngiyabonga abalaleli.
Ye, belilami umthembo Sithembayo okeeps doing ngethemba lokuthi siyahlangana kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo okwalamhla kwanele.
Sibonge uGibbs Dube ngezamasiko. Kuhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Ela yenza sibingelela ngehlobo zenkosi yami ezithandekileyo kulolu hlelo lwanamhlanje ovuselela umoya. Njengoba ngihlala ngisithwe ngisithi imoya yethu imvama iyabe ikhathazekile iswela ukuvuselelwa njengayo yonke into ephansi ethandekayo ingawela phansi kumele siyidobe mhlawumbe siyithinte idombe siyithini kodwa sizame ukuthi sibuyisele esimeni lesi esifisa ukuthi sibe yiso isimo sakhona. Namhlanje-ke sizahlangana ngokuzwa ilizwi lenkosi ngokuloba kamvangeli uMathewu isahluko sika-11 verse 28. Matthew isahluko seshumi kanye indima yamashumi amabili nesificaminambili kufundela kanje. Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nanisindwayo, mina ngiza kuniphumula. Izikhathi eziningi bakithi sihlangana lobunzima obuthiyeneyo. Ubunzima bungaba ngobenyama ngokwayo kumbe kube ubunzima bengqondo esikucabangayo kumbe kube ubunzima bomphefumulo lo osixhumanisa laye uNkulunkulu. Ungathi uyakhangela ubukela kuwomabonakude ubalela kuwamafoni la esiwaxhwalayo uzafica ukuthi imvama izinto ezisinda umphefumulo ozibalayo kulalezo eziwuphakamisayo. Kuningi okusisindayo. Khuluma kunjenje abanye lo buthongo kabehli ngenxa yokuthi ubuthongo abo buyi ngokuthi ulele embhedeni onjani, wembethe ingubo ezinjani. Ubuthongo yebo kuhle lokhu ulala embhedeni omuhle ecansini elihle bendaweni enhle oyimbatho okuhle qamele emqamelweni omuhle kodwa okukhulu kakhulu yikuthi usenza khona lokho inhliziyo yakho ingasindwa ubuthongo bungaphangisi ukubuya. Ziningi izinto ezithinta abantu abalutshwane abantu ongahlangana labo awutshela konke uhamba kahle. Yebo, kuyake uhambe kahle ngesinye isikhathi, kodwa izikhathi eziningi nxa sikhangela mina lawe siyafica ukuthi abantu basindwa izinto eziningi. Siqalile khonapha emindenini labesihlala khona, kuningi okuhlupha emindeni izihlobo zami. Awula kuthi usemakhaya kumbe usemadolobheni, ubunzima obubhekane labantu bukhulu kakhulu. Sengitsho nje bona ubunzima bokuswela okokudla. Okokudla njengoba siphuma ekusomiso ebesikuso, abantu babengavunanga lutho, la manzi abesehlupha, abantu bebahambela indawo ezikhashana, kwezinye isikhathi bayaswela, abanye benatha la manzi angahlanzekanga. Amanzi abazali labantwana lalaba bakha amanzi okuxabana emagumeni, uze kuthiwa umuntu odlalisa amanzi wona imvama engathengwa evela kuNkulunkulu. Kodwa-ke abantu fice sebethwele nzima ngakhona lokho. Ukudla ngokwakho kakukho, imisebenzi yayikho, imali yayikho, izikolo zivule, abantwana abanye bahlele emakhaya behlulekile ukubana bayezikoleni ngoba imali zenhlalo zesikolo kazikho. Kulukhuni kwabaningi imisebenzi yona kangikhulumi, abantu sebezisebenza, kadalo osisebenzayo kumele aqale adinge imali yokuthi aziphakamise. Kunzima ebantwini, abantu bayakhathele bayasinda. Size sibalele ukuthi abanye bagcine bethatha impilo zabo imbala ngenxa yobunzima bempilo. Kodwa umathewa besista, hhayi, okunye kubangelwa yikuthi asikwazi ukuthi ubunzima lobo sibuse. Akuzame-ke mhlobo wami egumeni lakho ubana inhlubo zakho uzihambise uJesu, ubone ukubana asozobela umehluko yini. Asikhulele baba, thatha imithwalo yethu esisindayo usiphumuze, sinike amandla okuqhubekela phambili ngoJesu. Ngiyakhuleka, amen.
Sithi enkosi kumfundisi Thandeko Sintimkandla ngokusipha uhlelo Vuselela Umoya. Kwezemidlalo uEzra Chisa Sibanda uxoxa loThani Banda, yena owake wadla ubhedu kwezenguqu edlalela iqembu le-Eagles lele Highlanders.
Ngensuku zakhe uThani wayekhethuza okwamagama athiye abanye abadlali belele phansi kuthi abanye baphendule babe iziphukuphuku. Nangu elonda imbali yakhe.
Ngidlalele khonapho koBulawayo, ngidlale emakhokhoba laphana, ngaqala ukufunda eSt Patrick's emakhokhoba laphana, ngase ngihamba kusecondary ngaye eSt Columbus High School ngaphethela khona imfundo yami. Kodwa ngaqalisa ngidlala kuma-juniors benyaka ama-juniors i-team okuthiwa i-East Top of the Town, ngibe ngaqalisa khona ukudlala khonaphana. Suka kuma-juniors laphana ngadlalela i-Monarch United, suka ku-Monarch United ngadlalela i-Greece, suka ku-Greece Football Club ngadlalela iqembu le-Boss ngo-1986 season iqembu le-Highlanders, yikho sathatha amakapu amaningi. Alaphana sasidlala silili kukhanya isilili. Suka laphana kubhoso laphana idolo lami lasengihlupha, ngasembuyela kuDivision 1 ku-Idris. Ibhola lami laphela laphona phana.
UThani Banda wadlala indima enkulu kumaselanyama, leli qembu lathatha inkezo eziningi. Isitsho esithi uDiwo lufuze imbiza sesizibonakalisa empilweni kaBanda ngoba labantu bakhe bengabadlali benguqu.
Emulini yami ngilomntanami okuthiwa nguDina Rose Banda, ukuwangena kunational team ezwapha Mighty Warriors. Njalo ngilomfufa nami khathesi kuToto Banda uyadlala khathesi.
UThani uthi kunabadlali adlala labo abahloniphayo ngoba babenazo ibhola okuzwayo.
Jabulela uZinhle Ramani Gumbo, uElvis Wehle, uBoy Ndlovu, uLazarus Wampofu, uFrancis Packet. Jabulela laba kuhele njengadlala labo uMadinja Ndlovu, Peter Nkomo, uDouglas British Mloyi, uJerry Spanda, uSim Spanda. Yibe ngathi ngabajabulela kakhulu. Wayengihlupha angulwana uSanje Marini, nguya ngani uyangikhathaza ngase sendlala ngale eRufaro Stadium. Nguya ngani hayi uphuma ngokhona kwakunzima, but ngangigcina ngiphumile kuye khona pha.
UThani usola kakhulu abanye abadlali bakulesi suku, bona athi bathanda imali ukwedlula umdlalo wenguqu.
Thina imali sasiyifuna but sasingatholi yani imali eningi kakhulu. Thina sasiconcentrate ngebhola lethu. Sasiconcentrate ngokudlala, njalo ibhola lethu lalithi abantu babekhorisa ngasidlala. Abafana kabatshwene beqine
Kubeka imali yafunakala but abazama ukuthi beimprove imali bazayithola bengadlala bekhanya ukuthi badlala njani imali bazayithola imali bakhona sebethenga amacembu vina bandla bathola imali
uthani bhanda olesikhathi wathatha umhlala phansi njalo odlalele lemuli yakhe kwantuthuzathunqa ngiyimele studio 7 ikamela muezra Jesus Banda.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba lensizwa edabuka enkabazwe ecula ezokholo.
Nkulunkulu baba siyakhuleka baba sicela kuwe mihla nemihla siyafisa baba ukubona intando yakho yenziwe emhlabeni njengoba isenziwe ezulwini kodwa sinawo amandla baba nakho siyalimwa. Siyafisa sonke baba ukufana mangabe sihamba singenaso izono kulo mhlaba kunzima baba siyamenya imihla nemihla sihlangana ngezifo nkosi noma sivala amehlo baba kuvela amathuna siyakhuleka nkulunkulu sicela kuwe Jehova namandla
amen.
Sanibonani ku Studio 7 ningabe ninjani? Lokhulumayo bengu Edwin Mugaza ngokuhlala ngise South Africa ngase East Gate. Kodwa ngidabuka elizweni lase Zimbabwe esilokela endaweni yase Lahleka ikhona lapho ngidabuka khona.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bangangithola ku number ezithi zona +27 62 95 31 531 532. Ngizophinda njalo +27 62 95 31 532. Njalo abaya befuna ukuzithola nje kuma online stores zikhona ziyatholakala njalo ku YouTube.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngizocela uxhaso kakhulu bantu bakithi, ngicela isupport kakhulu kakhulu kakhulu. Nxa lingekho akukho lapho engaya khona. Ngizocela njalo nama sponsors uma ekhona. Ngakhululeka futhi ukuthi asebenzisane nami. Ngibonge njalo nakuma supporters kunye ke nefamily yami engisupportayo. Ngiyabonga kakhulu.
Se fulana na sota.
Edwin Mugadza esigqibela uhlelo lwethu. Kwanele Mthwakazi asibe nisonke kuhlelo lunye kusasa. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.